Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi muvuro nyamavuvu 14/2017. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vocherechedza zuva remagamba vachishora vanopikisa vachiti vanoda kudzorera minda kuvachena uye vachiti vari kuda kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Mumashoko avo kumhuri yeZimbabwe pazuva rekurangarira magamba, mutungamiri weMDCT Morgan Tsvangirai vati kunyangwe hazvo pakadeuka ropa kuti nyika iwane kuzvitonga kuzere zvido zvemagamba hazvisi kuzadziswa nenyaya yekutonga nedemo iri kuitwa nehurumende. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa vanoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakaendeswa kuSouth Africa nechimbi chimbi mushure mekurwara kwavakaita nemudumbu kumusangano webato ravo kugwanda. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuva imaofa vanoshaya. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvezuva remagamba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dziti farire pa Facebook page ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like.